Urongwa hweruponeso rwaMwari kuburikidza nokutambudzwa kwaJesu. Urongwa hweruponeso rwaMwari kuburikidza nokutambudzwa kwaJesu. Nhasi tiri kuongorora chitsauko 22 cheevhangeri yakanyorwa naChiremba Ruka. Muchitsauko chino tiri kufamba tichipinda mumumvuri wemuchinjikwa. Tichatarisawo zvekare muchikamu chinotaura nezvemazuva ekupedzisira aIshe wedu Jesu Kristu vari pano panyika. Zviitiko zvose zviri muchitsauko chino zvakatora nzvimbo pazuva iro Ishe vasati varoverwa pamuchinjikwa. Muchitsauko 22 muevhangeri yakanyorwa naRuka ndimo matinowana Judhasi achironga kutengesa Jesu. Tinoonazve Jesu Kristu achironga pasika yake yokupedzisira. Vari panguva yekudya, Jesu ndipo paanotaura nezvekutengeswa kwake. Pashure Jesu anotaurirawo vaapostori zvinzvimbo kana danho ravo muumambo hwaizouya. Tiri muchitsauko chimwe chete ichocho, Jesu anotaurira mupostori Petro kuti aizomuramba. Nyaya inotevedzana neiyi nyaya yaJesu muGetsimani, ichizoteverwa nenyaya yokusungwa kwaJesu. Jesu anosungwa achirimo muGetsimani. Pachinopfuurira mberi chitsauko 22 meevhangeri yakanyorwa naRuka, tinoona mashoko aJesu achizadziswa aya ainge audza Petro kuti uchandiramba. Chitsauko 22 meevhangeri yakanyorwa naRuka chinopera nenyaya yaJesu pamberi pavaprista vakuru navakuru. Iko zvino ndinoda kuti nekukasika tibve tapinda muchitsauko ichi tichitanga nenyaya iyoyi yevaJudha vachirangana kuuraya Jesu. Usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidzai nekuti urongwa hweruponeso rwaMwari kuburikidza nekutambudzwa kwaJesu. Urongwa hweruponeso rwaMwari kuburikidza nekutambudzwa kwaJesu. Chikamu chataa kupinda iko zvino ndoda kuchitaura chiri pasi pomusoro wekuti vaJudha vanorangana kuuraya Jesu. VaJudha vanorangana kuuraya Jesu. Ndima yekutanga muevhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 22. Evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 22 pandima 1 inoti: zvino mutambo wezvingwa zvisine mbiriso unonzi Paseka wakaswedera. Pano Jesu ainge apinda Jerusarema mwedzi mitatu. Pamberi Jesu ainge agadzirira kubva Kesaria Firipo kuti aende Jerusarema kunofa pamuchinjikwa. Chose chaiitika kubva panguva iyi zvichienda mberi kwaiva kufamba achienda pamuchinjikwa. Kubwinya kwake pagomo nekupinda kwake Jerusarema samambo zvaive shure kwake. Ino inguva yePaseka, uye Ishe Jesu gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvevanhu ranga ratarisana nerufu zvino. Kumwe kwose kwatabva zvichida zvinhu zvakanga zvakati rerukei zvisina kunyanyoipa, asi pano zvinhu zvave kuenda zvichishanduka. Jesu ave kunanavira zvino kurufu rwemuchinjikwa, uko kwaakanofira iwe neni. Ndima yechipiri muevhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 22. Evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 22 pandima 2 inoti: vaprista vakuru navanyori vakatsvaka kuti vangamuuraya sei, nokuti vakanga vachitya vanhu. Unoona vakuru vezvinamato ava vaigona kumubata vakamuuraya nekukasika, asi chaiitika ndechekuti vaitya vanhu. Vakanga vasingatyi Mwari kana kutya zvavaida kuita, aiwa, asi vaitya vanhu. Yaive Paseka, zvichireva kuti vanhu vose kubva munzvimbo dzose vainge varipo vakaungana muguta reJerusarema. Vanhu vaive vazhinji kwazvo, saka vakuru vezvinamato vakatya kuti Jesu vangamuuraya sei. Ndima yechitatu muevhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 22. Evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 22 pandima 3 inoti: zvino Satani wakapinda kuna Judhasi wainzi Iskarioti, mumwe wavane gumi navaviri. Zviri nyore here kana kuti zvinoitika here kuti muKristu azadzwe nemweya yakaipa kana kuti madhimoni? Ndizvo, mhinduro inoti kwete. Asi zvinoitika chaizvo kuti nhengo yechechi kana mutendi wekuchechi azadzwe nemweya yakaipa, nokuti kuva nhengo yechechi kana kuva muendi wekuchechi nekuva muKristu zvinhu zviviri zvakasiyana. Unogona kuenda kuchechi asi iwe usiri muKristu zvachose. Saka kana wakadaro hazvishamise kukuona uchitamba mashave wakasutswa nokuti izvo zvinobvira kuna anenge asiri muKristu. Unoona, kana Satani akaona kuti mauri mune nzvimbo yaangagara, anongouyawo pindawo garawo zvake. Ndizvo zvakaitika pano pana Judas Iscariot. Zvino kana Satani apinda mumunhu, haangagari chete, anotobata basa rake raanofanira kubata saSatani. Ndizvo zvakaitikawo pano pana Judas Iscariot. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 22 kubva pandima yechina kusvika pandima yechishanu. Evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 22 kubva pandima 4 kusvika pandima 5. Shoko roupenyu rinoti, akaenda akandorangana navaprista vakuru navakuru vetembere kuti ungamuisa kwavari sei. Vakafara vakatenderana naye vose kuti vamupe mari. Vakuru vezvinamato ava vanga vachitonetseka kuti ko Jesu vanga mubate sei. Zvineiwo mumwe wevarume vaigara naye anobva auyawo ega achida kuvatengesera Jesu pachena. Ndinofunga kuti vose vakabva vafara chaizvo kuti dzawira mutswanda hadzichanetsi kuorera. Zvaitika zvino zvataida chaizvo. Ndinoona vanhu ava vachironga kuti vape Judas Iscariot mari kuratidza kuti vainge vafara kwazvo nezvaainge aita. Ndima yechitanhatu muevhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 22. Evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 22 pandima 6 inoti, akatenda akatsvaka nguva yokumuisa nayo kwavari pasina vanhu vazhinji. Kumubata kwacho kwaive kwekuti vaitofanira kumirira kuti vanhu vabude muJerusarema vagonyatsomubata zvakanaka pasina vanhu. Ivo vaive nepfungwa dzekuti vanoda kumubata vari voga, vanhu vasina chavanoziva. Judas aitofanira kuvapa nguva iye pachake, ivo vaitofanira kuzotevera nguva yavaizopiwa naJudas. Zvino nguva iyoyo yanga isingawanikwe nokuti Judas akavamanikidza kuti vakasike kumubata. Tikaverenga evhangeri yakanyorwa naJohani tinoudzwa kuti Jesu akataurira Judhasi kuti aite zvaaida kuita nekukasika. Judhasi akazozviita zvechokwadi. Unoona, munhu dzimwe nguva anongozozvipinzawo mune dzimwe dzisiri dzake. Kufa kwaJesu waive urongwa hwaMwari. Chero dai Judhasi asina kumira pachiitiko ichi, Jesu aingofa chete, nekuti ndizvo zvaainge avinga pano panyika, sekutaura kwandamboita kuti akauya kuzofira iwe neni. Ngatipfuurire hedu mberi nechitsauko chino tiine nyaya yepaseka nechirayiro. Usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidzai nekuti urongwa hweruponeso rwaMwari kuburikidza nekutambudzwa kwaJesu. Urongwa hweruponeso rwaMwari kuburikidza nekutambudzwa kwaJesu. Chikamu chataa kupinda machiri iko zvino, ndoda kuchitaura chiri pasi pemusoro wekuti Jesu anoronga paseka nechirayiro chekupedzisira. Jesu anoronga paseka nechirayiro chekupedzisira. Iko zvino Jesu navadzidzi vake vanoronga chirayiro chekupedzisira. Tiri munyaya iyoyo ngativerenge evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 22 kubva pandima yechinomwe kusvika pandima 13. Evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 22 kubva pandima 7 kusvika pandima 13. Shoko roupenyu rinoti, zvino zuva rezvingwa zvisine mbiriso rakati rasvika rakafanira kubayirwa paseka naro, akatuma Petro naJohana achiti, endai mundotigadzirira paseka kuti tidye. Vakati kwaari, munoda kuti tigadzirire piko? Akati kwavari, tarirai, kana mapinda muguta muchanosangana nomunhu akatakura chirongo chemvura. Mumutevere iye kumba kwaanoenda, muti kumwe neweimba, mudzidzisi unoti kwauri, imba yavaeni iri piko mandingadyira paseka navadzidzi vangu? Uchakuratidza imba huru iri kumusoro yakarongedzwa, gadzirai ipapo vakaenda vakandowana sezvaakanga avaudza vakagadzira Paseka. Handioni kuti chingava chishamiso kana munana ungada kuti tigare pauri tichibvunza kuti zvakafamba sei. Ishe Jesu ainge aziva zveimba iyi sei. Ishe Jesu vainge vapinda muJerusarema rwakawanda, vaiziva murume uyu aive neimba yepamusoro. Ndinofunga kuti murume uyu akatombotaurawo naJesu achiti, kana mozouyazve muJerusarema mozondishanyirawo nevadzidzi venyu. Ndinofunga kuti Jesu ainge atoronga nyaya yacho kare. Saka pano chaaingoda chete ndechekuti mwene weimba azive kuti nguva yainge yasvika zvino Jesu yaanga ave kuda kuchishandisa imba yacho. Ndima 24 muevhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 22 inotiratidza kuti nguva yacho yakazosvika Jesu akagara navadzidzi vake pakudya. Iyi ndiyo yaive nguva yechirayiro chokupedzisira, uye naJudhasi Iskarioti aivepo. Ndiani aiziva zvaifungwa naJudhasi panguva iyi? Ine ndinoti hapana, asi Jesu vainge vatoziva kare kuti Judhasi ainge apindwa naSatani uye kuti ainge aronga kuvatengesa. Judhasi ainge asingazive kuti zvose zvaainge aronga Ishe Jesu vainge vazviziva kare. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 22 kubva pandima 15 kusvika pandima 18. Evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 22 kubva pandima 15 kusvika pandima 18. Shoko raMwari rinoti, akati kwavari, ndakanga ndichida zvikuru kudya Paseka iyi nemi ndisati ndatambudzika, nokuti ndinoti kwamuri, handichazoidyi kusvikira yaitika muushe hwaMwari. Zvino akatora mukombe akavonga akati, torai ichi mugovane pakati penyu, nokuti ndinoti kwamuri, kubva zvino handichatongonwizve zvibereko zvomuzambiringa kusvikira ushe hwaMwari hwasvika. Pazuva rePaseka mukombe waitenderera kazhinji. Ndinofunga kuti Ishe Jesu vakanwawo kazhinji zvichireva kutsvaga kubva mumukombe wekupedzisira. Mukombe uyu waive mukombe werufaro. Ndima 19 nendima 20 maevhangeri yakanyorwa naChiremba Ruka chitsauko 22. Evhangeri yakanyorwa naChiremba Ruka chitsauko 22 pandima 19 nendima 20 dzinoti, akatora chingwa akavonga akamedura akavapa achiti, ichi muviri wangu unopihwemi, itai izvi mugondirangarira. Nokudarowo vapedza kurayira, akatora mukombe akati, mukombe uyu isungano itsva muropa rangu rinoteurirwemi. Ishe Jesu akatora zvinhu zviviri zvinozivikanwa chaizvo panyika semucherechedzo womuviri wake neropa rake. Akatora chingwa newaini. Akatora zvinhu izvi zviviri zvisingagare nokusingaperi asi zvinoora. Akabva ataurawo kuti chingwa chaimirira muviri wake uye waini yaimirira ropa rake. Kwemakore akawanda ane mazana, Paseka yaitarisa kukuuya kwaIshe uye nerufu rwake. Zvinopana apa Jesu ava mumumvuri werufu. Uye ndiyo Paseka yokupedzisira. Paseka zvino inozadziswa. Tinoungana patafura yaShe tichinzvera mwoyo yedu. Zvatinoita pamatafura ndezvekumurangarira. Tinotarira shure pane zvaakatiitira. Mushure mazvo totarira mberi kukuuya kwake. Ndima 21 kusvika pandima 23 muchitsauko 22 cheevhangeri yakanyorwa naRuka. Jesu anotaura kuvadzidzi achivaudza kuti uyo anoda kumupandukira aive navo patafura, uye munhu uyu aive Judhasi Iskarioti. Jesu anobva ataurawo kuti ane nhamo munhu uyu. Kubva pandima 24 kusvika pandima 30 muevhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 22 tinoona nyaya yevadzidzi vachida kuziva kuti mukuru ndiani. Zvinonzi nharo dzakamuka pakati pavo vachida kuziva chinhu ichi. Jesu asati avaudza kuti ivo vachazova vadyi venhaka yeushe hwaMwari, anotanga avataurira kuti anoda kuva mukuru anofanira kuva semwana kana kuva mushumiri. Kana tikapfuurira mberi tichibva pandima 31 kusvika pandima 38 meevhangeri yakanyorwa naRuka, chitsauko 22, pane nyaya yaPetro achivudzwa naJesu kuti aizomuramba. Unoona, Jesu aiziva kuti ainge atarisana nenguva yakaoma, iye munhu anga asingagoni kumira mushure mekunge Petro ataurirwa kuti acharamba Jesu. Petro anoramba kuti kwete, handaizombokurambai kana dai zvadii. Ndizvo zvatinoita isu chero nanhasi, tinovimbisana kumira tese sehama neshamwari kusvika panhamo nematambudziko. Asi zvinozoti kana matambudziko asvika, tinoona vanhu vachiparadzana. Iko zvino ndinoda kuti tiongorore nyaya yaJesu muGetsemani. Muteereri, usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti urongwa hweruponeso rwaMwari kuburikidza nekutambudzwa kwaJesu. Urongwa hweruponeso rwaMwari kuburikidza nekutambudzwa kwaJesu. Muchikamu chataa kupinda iko zvino, ndoda kuti titarise isu Jesu vari muGetsemani. Jesu muGetsemani. Getsemani yaive nzvimbo tsvene. Zvaitoda kuti ndibvise shangu dzangu dzepamweya kana ndichida kutsika panzvimbo iyi, uye ndaifanira kubvisa ngowani yangu yepamweya ndotanga kusvinurira kukuuya kwaJesu. Ishe Jesu akasiya vadzidzi vake kunze kwebindu reGetsemani, iye anobva ati fambei zvishoma achienda nechemberi. Ndinoona ini ndichisara nevadzidzi vake seri kwechidzitiro cherima, tichinzwa kungogomera kwemweya wake. Hatigone isu kupinda naparima reGetsemani, asi tinogona kunzwisisa kukwana kwose kwemukombe uyu waakapa vadzidzi vake paimba yepamusoro. Unoona, pose pandinonzwa, ndinonzwa mukombe unotapira, handidi kunzwa unovava. Jesu akanwa mukombe unovava kuti ini ndigowana unotapira. Mudikani, ngativerenge evhangeri yakanyorwa naRuka, chitsauko 22, pandima 39 nendima 40 evhangeri yakanyorwa naRuka, chitsauko 22, pandima 39 nendima 40. Shoko raMwari rinoti, zvino akabuda akaenda kugomo reMorivhi sezvaaisiita navadzidzi vake vakamutevera. Wakati asvika panzvimbo iyo, akati kwavari, nyengeterai kuti murege kupinda pakuidzwa. Zvinoratidza kuti Ishe Jesu havana kuvata muJerusarema usiku uhu. Tinoona kunyange pakupinda kwavo samambo vairambwa nevanhu vekwavo, pano vanorambavo guta racho. Zvinonzi vaisarara muguta umu, vaigona kuenda kubindu kana kuenda kuBhetania. Mushure mechirayiro chashe, vanoenda kubindu reGetsemani. Muusiku ihwohwo hwokupedzisira, chimwe chinhu chisina kubvira chaitika tinochiona chichiitika. Kunyange hazvo ndisina kuona zvichiitika ini pachangu, asi ndinotenda kuti paive nemutsimba mukuru pakati pavo nehondo isingaonekwi. Jesu vakakunda muvengi ipapo, vakakunda hondo yacho. Vamwe vanhu vanofunga kuti kufa kwaJesu kukundikana. Aiwa, rega ndikutaurire zvino, kufa kwaJesu pamuchinjikwa hakusi kukundikana. Kufa kwaJesu pamuchinjikwa ndiko kunonzi kukunda. Sei ndadaro? Nokuti Jesu havana kusiyira basa panzira, vakapedza basa ravo. Handiti ndambokutaurira kuti Jesu vainge vauya panyika kuti vazofira iwe neni pamuchinjikwa. Ko, kana munhu agona kuita zvaanenge achifanira kuita achipedza, unomuti mukundikani pakudii? Uyu ndiye anonzi akagona chaiye. Dai asina kuzosvika kwose kuno taita akakundikana zvino, akasvika paaifanira kusvika chaipo. Kukunda kwepachikomo cheCalvary kwakaitwa muno muGetsemani. Unoona, pakutanga kweushumiri hwaShe Satani anouya achiedza Ishe Jesu, anovaedza achivimbisa kuvapa umambo hwose hwenyika kana vachinge vangomunamata. Asi dai vakangodaro chete, Jesu vaibva vapotsana nemuchinjikwa zvachose, asi havana kumunamata. Tinotaurirwa naChiremba Ruka kuti Satani akabva amusiya kwechinguva. Satani aida chete kuedza kudzivisa chinhu ichi chinonzi muchinjikwa. Hepanoi, pakupedzisira anodazve kuedza Jesu. Ucharangarira apo Jesu achitaurira vadzidzi vake kuti vavengi vake vaizomuisa kurufu. Petro achizopindurawo achiti izvi hazvaifanira kuitika kuna Jesu. Unoziva kuti Jesu akamuti kudii? Jesu akamuti, ibva shure kwangu Satani, nokuti uri chigumbuso. Satani anga asingadi nyaya iyi yemuchinjikwa. Zvino Jesu anotaura navadzidzi kuti vanzwe kuti varege kupinda pakuidzwa. Mudikani, nguva haichanditenderi kupfuurira mberi, asi nyaya iyi inopfuurira mberi nokusungwa kwaJesu mushure mekunge Judhasi aronga kuti Jesu angasungwe sei. Mushure mekusungwa kwaJesu, Jesu akazoendeswa kuvatongi nevakuru vakasiyana-siyana achitongwa. Vavariro yevavengi yaive yekuti Jesu afe chete. Kana ukapfuurira mberi uchaona kuti Petro akazosvika pakuramba Jesu sekutaura kwakamboita Jesu. Mushure mekutonga kwavo, unongoona chete kuti Jesu ainge akananga parufu rwemuchinjikwa. Ndozvaainge awira pano panyika, ndobasa rake guru rainge auya kuzoita. Ndosaka ndati ini Jesu haana kukundikana, akabudirira, nokuti dai asina kusvika pamuchinjikwa tingadai tichiti aiwa akatadza kuita zvaakanga afambira. Mudikani, vari pakati pekudya chirayiro papaseka, Jesu akataurira vadzidzi vake nezverufu rwake. Ndataura ini ndikati paseka inongotirangaridza kutambudzika kwaishe Jesu Kristu. Patinoungana sechechi, ngatiungane patafura yaShe. Patinodaro, unofanira kuisa pfungwa dzako nemoyo wako wose pakutambudzika kwaJesu Kristu, zvichida zvingakupe kurevesa pakunamata kwako. Ndosaka ndichiti ini, Mwari akukomborere.